Maonero angu ndo kuti zvinonyatso ratidza muenzaniso pane mapayo ekuchisimba anje nekukwekwe kuti bazi hurumende anenge achitungamira aya anenge asina kunyatsoshanda zvakanyatsotwasa-twasa nemamwe zvobudisa pfungwa dzekunge vari kukwikwidzana voita zvino sevari kuti zvinenge zvaitwa neimwe bazi rehurumende rimwe bazi haribatsiri mukaona muenzaniso wekukwekwe zvanga zvichitungamirwa neministry yavamuviri yeindustry ndo vanga vachitungamira kuunza investors ekunze asi veministry of mines vakati zvinhu hamuna kutarisawo zvinhu zvatofanira kuchitarisa zveiron ore iri kunzvimbo iyoyo hazvifaniri kunge zvichibatanidzwa nevisco steel iri kupuhwa kambani esa yekuindia saka nokudaro kukwikwidzana kwakaita maministries uku kwakandokwaita kuti zvinhu zvai zvisafambe zvakare mukaonai kuchisumbanje inoratidza zvakare chinhu chimwe chete ichocho chokuti kusanyatsodyidzana kwemabazi ehurumende zvinochiita kuti rimwe bazi rinenge richiita chimwe chinhu chinenge chakanaka asi mamwe mabazi anenge asingazivi kana kuti anenge asiri kufamba nenhanho imwe chete iyoyo iri kufamba nayo bazi iroro rinenge richitungamira chirongwa ichocho
vajokonya pindaiwo tinzwi
hongu maita zvenyu handina mashoko akanyanya kuwanda nokuti kutaura kwaita Dr. Kanyenze kunoratidza kuti tinenge tinobvumirana nezviri kuitika munyika asi ndinoda kuti ndipamhidzire ndichiti inini maprojects maviri aya maprojects makuru anga ari maprojects anotifadza munyika kuti taratidzwa kuti nyika dzekunze dzinoziva kuti kuZimbabwe kune zvimwe zvinhu zvinogona kuwanikako zvokuti vakashanda zvakanaka vanhu vakavapa mukana vakarurama vanogona kuuya muno vakaita zvinhu zvinoita kuti vabudirire saka nhamo yahuru inoitwa nevanhu vemuhurumende ndinoti inini havatsvagi vanhu vaya nyanzvi dzinogona idzo kutaurirana nevamwe pamusoro pemaprojekti vanonzi muchirungu vatingati maadvisors
Dr. Kanyenze varimo here vanhu vari kutaurwa navajokonya nyanzvi idzodzi dzinonyatsoongorora kuti nyika ingakwanise kuti inge ichiwanawo chouviri mune mabhizinisi akadai
Zimbabwe inonyatsozikamwa chaizvo neunyanzvi hwevanhu vanhu vemuZimbabwe vanhu vakafunda chose tine unyanzvi mativi ose kana maprojects iwaraa tiri kutauraya nezvavaya nyaya iri apa iyi haisi nyaya hombe hombe inyaya yokungoti mapazi ehurumende mamwe mapazi asiri ehurumende atinoti mastakeholders vagare pamwe chete takambozviita isu kutripartite negotiating forum kuti hurumende inogara pasi nemabhizinesi inogara pasi nevashandirwi vachiisa pfungwa dzavo pamwe chete
todzoka kwamuri vajokonya izvo zvekuti hurumende inomboti yanyorerana pasi chibvumirano nevamwe vanhu yodzokazve yoti aiwa taakuda kuti tichiongorore zvakare imi muri mabhizimisi zvinokanganisa sei izvozvo vamwewo vanenge vachida kuuya muZimbabwe
kutaura chokwadi hatidi kurova inga takavega mupini hazvina kunaka izvo ndo zvikuru zvinotonyadzisa kwatiri sevanhu vemuZimbabwe handisi kutaura kungoti kuda hurumende zvinotonyadzisa isu vanhu vanozikanwa kunzi vakadzidza asi kana tisingagoni kutora dzidzo dzedu tichizvishandisa munzira yakanaka inoita kuti vanhu vaone kuti tikutaura navanhu vakadzidza apa vanakazongonzi hatina kudzidza tinenge tinongova vanhu vanongova nezvitupa asi zvisina dzidzo
topeta nemi Dr. Kanyenze vashandi vari kurasikirwawo zvakadii nenyaya iyoyi yezvatiri kukurukura nazvo zvisina kumira zvakanaka mumakambani makuru
mukatarisa Zimbabwe patiri iko zvino nenyaya yenhamo iri muZimbabwe munomu nenyaya yekushayikwa mabasa kwemuZimbabwe munomu tisu vanhu tofanira kunge tichitomhanya kana tange taona vanhu vanenge vachitoda kubatirana nesu